change gonna come. Oh, yes, it will.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vawanda zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane gumi nemumwe chete 1611.
Zvemazamanishoni tombokanganwa kusvikira tasvika pachidanho chekuti taisa zvose zvakafanira zvinodiwa kuti tinge tichidzivirira chirwere checovid-19.
Sangano rinomirira varayiridzi reZimta rinokurudzira hurumende kushanda nevarayiridzi.
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti ngatishandei tese tichipangana mazano, nokuti izvi zvaitika izvi hazvidi munhu mumwe chete, asi zvinoda vanhu vese vachiisa musoro pamwe chete kuitira kuti tione kuti tingakunda sei dambudziko irori.
Asi rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti mamiriro anenge akaita coronavirus munyika ndiwo achazivisa musi unonyorwa bvunzo, kwete hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwakakwirazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane gumi nemumwe chete 1611. Mushure mekunge vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevatatu 133 vabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava zana negumi nevatanhatu 116 vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Vamwe gumi nevanomwe vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakawedzera nemakumi matatu kusvika pamazana manomwe nemakumi manomwe nevaviri 472. Vafa vachiri makumi maviri nevashanu. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vanodarika zviuruzana kana kuti 100,000. Chigaro weZimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC muzvinafundo Edi Mwenje nezuro vakazivisa bepanhau reSunday Mail kuti bvunzo dzinogona kunyorwa gore rinouya vana vanyatsopedza zvidzidzo zvavo. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti sangano ravo rinotambira urongwa hwekuti bvunzo dzeO level neA level dzirege kunyorwa gore rino nekuda kwechirwere checoronavirus.
Hurumende yazotora danho rakanaka rokuti zvikoro zvimboramba zvakavharwa. Izvi zvinhu zvichapa mukana wokuti pave negadziriro yakakwana, gadziriro yokuti zvishandiswa zvese zvinodiwa maringe necovid-19 zvinodiwa kuti pachikoro inge iri nzvimbo yakashambidzika inoendeka zvinge zvichigadzirika. Zvichapa mukana kuti vabereki vakasiyana-siyana vanofanira kunge vange vachibhadhara mari dzavo kuchikoro dzichazoshanda kuti vana kana vauya vagodzidza vakaparadzana-paradzana zvigokwanisa kunge zvichiitika. Uye tinokurudzira hurumende kuti itore mukana iwoyu zvakare kuti vatsvagidzire mari dzavanokwanisa kuti vawane, kuitira kuti nguva yacho kana yasvika varayiridzi vagowanawo mari dzokukwira mabhazi, mari dzokunoti vagare kuchikoro ikoko vakashambidzika.
izvozvo mungati zvakakosha sei vagunda
izvi zvinotibatsira kuti tigokwanisa kunge tichikunda mumwaka uno weCOVID-19 zvichabatsira kuti nyaya dzemaPPEs dzinotaurwa idzi personal protective equipment dzinge dziripo naizvozvo tinoramba tichikurudzira hurumende kuti ngatishandei tese tichipangana mazano nokuti izvi zvaitika izvi hazvidi munhu mumwe chete asi zvinoda vanhu vese vachiisa musoro pamwe chete kuitira kuti tione kuti tingakunda sei dambudziko irori.
Ko, hapazoitewo here dambudziko rekuti muna gumiguru nemuna mbudzi vamwe vana vanenge vakuda kunyorawo bvunzo dzavo dzekupera kwegore kana kuti bvunzo dzakakosha zvikuru dzekupedza zvidzidzo?
Isu kuZimbabwe Teachers Association maonero edu tinoda kuti tikurudzire hurumende kuti zvokuti zita rokuti October November O-level examination iyi bvunzo idzodzi dzinogona kunge dzichizonyorwa gore rinouya tapa vana mukana wokuti vadzidze zvakakwana zvinokodzera kuitira kuti pavanozonyora vanyorewo vaibva. Saka naizvozvo hapana chinokanganisa pakuti zvikoro zvimboramba zvakavharwa pari zvino. Idanho rakanaka chose ratinokurudzira.
Asi vagundani, semaonero enyu, ndiani anofanira kutenga zvikwanisiro, vabereki here kana kuti ihurumende tichitarisa iwo maPPE?
Ngaange achitengwa nehurumende nenyaya yokuti vana pachavo nevabereki vavo huzhinji hwavo havakwanise kunge vange vachiwana mari yokuti vatenge zvinhu zvakafanana nemaPPE aya. Onai mhuri dzakawanda vanonetseka kuti vawane cabbage chairo rekudya kana bhanduro remurivo chairo rekudya. Saka naizvozvo hurumende inofanira kuti ibatsire vanhu panguva yakaoma kudai vanhu vawane zvikwanisiro. Tingati ngazvibhadharwe nezvikoro, izvo zvikoro zvachonawo mabhajeti avo havakwanisi kunge vange vachiwana mari vabereki vakawanda panguva ino vari panguva yakaoma kuti vawane mari inokwana. Ndoo patinozopedzisira takuona kuti vamwe vana vanazvo vamwe havana.
Zvinozokonzera matambudziko akaita sei izvozvo?
Izvozvi zvinongoita kuti munhu wese agumisire abatwa nechirwere. Saka naizvozvo hurumende ngaite nepese painogona kuti vabatsire mhuri yavo zvikuru sei vana vadika. Kungave naivo varayiridzi pari zvino murayiridzi kuti azvitengere iye maPPE aya, mari inotambira murayiridzi haikwani kuti angagona kuti aite izvozvo. Saka naizvozvo hurumende inofanirwa kuona kuti pabasa payo apa panoshanda murayiridzi ngaawane mbatya dzepabasa kubudikidza nokuvapawo maPPE iyayo.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende ngaimbokanganwa nezvebvunzo asi ione kuti nyaya yecoronavirus yapedzwa. Sachigaro weAtus mudunhu remutoko vaWellington Gweshe vaudza Studio 7 kuti chinhu chichazivisa kuti bvunzo dzichanyorwa rini kunge hurumende yakwanisa kumisa coronavirus uye hurumende yaisa muzvikoro zvese zvikwanisiro zvokuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarayiridzi vachiti pari zvino hapana zvokutaura nezvemusi uchanyorwa bvunzo idzi.
Tinoramba takamira panzvimbo imwe chete iyo yatakarange tangotaura kuti nyaya dzemaexaminations, nyaya dzekuvhurwa kwezvikoro ngadziende kumberi mushure mekunge paiswa zvikwanisiro zvose zvakatarwa kunzi ndo zvinobatsira kudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19.
Saka munotii pamusoro pebvunzo dzanzi dzichanyorwa gore rinouya kwete gore rino?
Tinoti kana pakaiswa zvinhu zvose zvakafanira kunge zviri panzvimbo tinogona kuwirana nekuti maexaminations anga achienderera mberi.
Muri kutarisira chii?
Zvatinotarisira maexaminations asati anyorwa, tinotarisira kuti varayiridzi nevese vachange vachinyora maexaminations vose vanoshanda muzvikoro vatestwe chirwere cheCOVID. Uyezve tinotarisira kuti pange paine masanitizer, mapersonal protective equipment nezvimwe zvakasiyana-siyana zvakataurwa kunzi zvinodiwa kuti chirwere chisatapuriranwe zvakanyanya.
Saka hamusi kuda zvirongwa maererano nebvunzo dzanzi dzinyorwe gore rinouya kwete gore rino?
tinoti isusu nyaya ma examinations ngaende kumberi mushure mekunge paiswa zvakakwana zvinodiwa kuti chirwere chisarambe chichingotapurirana.
Muri kuti here kunyangwe hurumende yati bvunzo dzichanyorwa gore rinouya imimi hamusi kuzvitambira?
Position yedu ndeyekuti kana pasina zvakakwana zvakakodzera zvinobatsira pakuti tisarambe tichitapurirana chirwere ichi, zvemazamanishoni ngazvitombomirwa, zvemazamanishoni tombokanganwa kusvikira tasvika pachidanho chekuti taisa zvose zvakafanira zvinodiwa kuti tinge tichidzivirira chirwere checovid-19. Nekuti takachiregerera takachiona kunge chirwere takaita dambe nechirwere ichi, chinotipedzera varairidzi, chinotipedzera vana vechikoro, chinotipedzera uye nevamwe vanongoshanda muzvikoro nekuwedzera kutapurirana kwechirwere munharaunda dzatigere dzakasiyana siyana.
Avo vange vari sachigaro weAtus mudunhu reMutoko vaWellington Gweshe vari parunare kwaMutoko neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlive.com ine nyaya pamusoro pemapurisa ayo anonzi akapiwa gwaro nedare redzimhosva kana kuti warrant yekuti kambani yeEconet Wireless ivape magwaro anoratidza mazita evanhu pamwe chete nemari dzakapfuura nemukambani iyi pachishandiswa nharembozha kana kuti mobile banking. Hurumende iri kufungira kuti Econet Wireless iri kuita zvokuchenesa mari kana kuti money laundering. Chronicle rinoti mapurisa paBytebridge Border Post akabata vanhu vakange vaine rori yakatakura matani 10 nemapfumbamwe ewaya dzemagetsi nedzefoni dzavanofungira kuti dzakange dzabiwa dziri munzira kuendeswa kuSouth Africa. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pevaimbove gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaGideon Gono avo vari kuramba zvavari kupomerwa pamusoro pechirongwa chavo chainzi Farm Mechanization chakapa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica kuvakuru vakuru veZANUPF nevehurumende vachiti zvese zvakaitwa zvakange zviri pamutemo. Izvi zvinonzi zvakaitika pakati pemakore 2007 ne2008. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukase paStudio 7 ndinotenda chaizvo nebasa hombe ramunotiitira vashamarari munodadisa ndoo journalism yatinoziva, kwete propaganda yatadhakiwa nayo muno munyika. Nyaya hombe yandoda kuti nditaure neizvayo ndeyekuti kana munyika muchitaurwa nyaya free, fair and credible elections, ngazvive saizvozvo. Nekuti chinorwadza ndechekuti tomboti mutambo uri pakati pasando nachipikiri, unoona referee anotanga apfeka uniform kwasando a week before match isati yatambo. What do you expect? Hatidi marichos disguised as elections. Hatidi izvozvo. Toda free, fair and credible elections. Thank you.
Makadiniko vashamarari veStudio 7, tinoti kwazai kwazai vanamukoma Jonga, vanamukoma Tanonoka Wande nemimose nana Blessing Zulu. Vakomana, chihurumende chavamunangagwa chatigwadza, chihurumende chavamunangagwa chatipinza bhizi. Kungorarama zvako, asi kuti ndinonatsokuona kuti zvinhu zvakambaioma. 31 July de vanhu vanga vamboti vabatani vese tapinda mumastreets tatratidzira kuda vamunangagwa vangaona kuti zvinhu zvakaoma. Ivavo vamasoja nemapurisa ari kungotumwa kurova vanhu, havazvioni here kuti zvinhu zvakaoma? zvatinongo tenga muzvitoro chimwe chete. Takuvara tatambura veduwe. Ndiripo zvangu paharare apa papa, zvinhu zvakapresa.
Mamuka Studio 7 yose. Aiwa inini ndine kakurwadziwa nezvinoita sales nezvoshamiso. Nezvoshamisa haana direction. Munhu wekuti dai anga rimwe munhu ane direction aimira 2023 yake opinda muofisi nezvakanaka. Pari zvinhu zvirwisa kuve kuti tisusu titiitire vanhu tinoguta uyezve tinoita zvinhu zviri pamwe chete. Anenge apeta muswe aita kuti vanhu vararame. Zvino kana ariye ari kuramba futi akangosungo play kudai, mufunga kuti anozokwanisira kutonga nyika yacho uye achiramba akatisungira zvino.
Kwera sei vana mukumajanga kandimire nevamwe vose kustudio 7 ndoda kungotaurira hangu monzora nakupe avo vaishandiswa nevanhu vezanupf vachipuwa mari vachizama kuda kudistroya bato remdc alliance. Ino nhanje havo vanhu vaya vaivafanda 31 July. Tinoda kuti vabude muofisi, ndoda kutanga zvimwe zvinhu zvitsva. Uchaita sei vana monzora nakupe, onai makasiya mabatiswa mhiripiri mumaziso makakuvaviwa manje. Time yenyu yokutiwo timbokuonesai kuti manga musingazivi zvamaiita yakwana. Ndoda kuona kuti muchaita sei monzora nakupe. Must go nezanupf yenyu mose.
Vana vezimbabwe nevateereri vestudio 7, patava pakaoma. Tarisai muone nhasi uno monzora ava kuteteverwa. Corruption mufunge muZimbabwe chinhu chadiwa mufashion. Corruption yatova musystem kana kuti mublood. Majaji anotora mari yealliance yemapolitical parties vachipa Monzora yavanonyatsozwa kuti Monzora hakodzeri. Icorruption on its best iyoyo mujudicial system. Hatina kwatinogona kuenda. Vamunangagwa vanoziva very well kuti mari iyoyo yavari kuinsista kuti iende kwana Monzora ndee MDC Alliance yavachamisa inovaine maMP. Nhasi uno makanzura nemamember parliament vaakutoteera Monzora kunge ane dzimwe pfungwa chadzichatibudisa, asi pfungwa dzake ndedzekukorapta vanhu nemari yaakapiwa nezanu. Mari iyi ari kuramba kuti musi wa31 haasi kuenda kudemo, asi demo ngatienderere mberi. Upenyu hwedu hwakaonyana, hwavabereki hukaonyana, toteera hwavazukuru huchionyana futi takatarisa nekuda kwechemberedzi. Ndarwadziwa, ndarwadziwa.
Mamuka sei mukoma tanonoka, zita ndoita lezimati njanji ndiri kuno South Africa. Ini zvangu ndiri kubatikana nezvinoda kuita ruzhinji rweZimbabwe zvekuda kuratidzira. Handione zvine chiyamuro nenyaya yati vanhu vachingokuvara mahara, vamwe vachingopesera vasungwa pasina chinomboitika. Ngavafunge kuti kubva pakatanwa zvekuratidzira pane chakambochinjawo here? Pane vakambovanzwawo here kuratidzira kwavo? Hazvimboshandi kana kuratidzira muZimbabwe hakumboshandi, kungozviurayisa mega mahara nekungoenda kumajeri mahara mega, vamwe mudzimavara matiza munyika nekuchakusungwa nezvinhu zvisina kana nebasa. Kudai kuri kuratidzira kwekuti muri kuratidzira kuti tiri kutobvisa vamunangagwa. Kana nesu tiri kuno South Africa ndiri sure kuti taizokwira mabhazi kuuya kumba kuzorobatsirana nemi. Mona, but zvamunoratidzira zvacho izvika hapana kwandiri ndokuti hazvina musoro nenyati ivo havambofi vakakunzwai. Onai muri kurongoda kuratidzira kwacho, votanga kutokuyambira kushirizi izvi kuti muri kuzvipedzera nguva yenyu ende munogona kudzambara masungwa kana kutozviurayisa mega. Handisati ndikamboona hurumende inoti ihurumende yevanhu inotembesa vanhu kuti vanhu vachiti vanoda kuratidzira yotanga kutokuudza kutokuyambirai kuti tichakurovai zvisingaiti mukaratidzira. Handisati ndikambozviona. Plus muZimbabwe fungai kuti kubva pamakaratidzira pane vakamboi vachikunyaradza kuratidzira kwenyu kuti hamichimira kuratidzira kupindura izvozvo chichemo chenyu hapana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevangu vatereri dzisinei neStudio 7. Kana muchirekodha tinokumbirawo kuti mutaurise. Tine maaudio mazhinji akanaka zvikuru chose, asi hatisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira nembanzwi ari pasi pasi. Kwidzai manzwi enyu pamunenge muchirekodha. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri pakati pekuchema va John Lewis gamba rakarwira kodzero dzevanhu panguva imwe chete nevamwe vakuru vakaita sa Dr. Martin Luther King Jr. Va John Lewis vakashaya nemusi wechishanu vane makore makumi masere mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Zvirongwa zvekuchengetwa kwavo hazvisati zvaziviswa. Dr. Roderick Machekano vaudza Studio 7 kuti zvinoita kuti va Lewis vasiyane nevamwe ndezvekuzvininipisa kwavo, rudo rwavo uye nekutsunga kwavo. Dr. Machekano vanoti basa rakaitwa nava Lewis harizofa rakakanganikwa sezvo rakaunza kodzero dzekuvhota kuvatema muAmerica. Vachitizve ndivo vakange vari veBlack Lives Matter yenguva yavo.
John Lewis anova umwe wemutungamiriri wevanhu vatema muno muAmerica. Kubva kare anozikanwa iye kushandira kana kuti kurwisa kuti vanhu vatema vave nemavoting rights muno muAmerica. Ndoo zvikuru zvaanonyanya kuzikanwa nezvazvo.
Basa ranga richitwana vaJohn Lewis iri rokurwira kodzero dzevanhu vakaritangidza rini?
VaJohn Lewis vakatanga basa iri kubva kare vachiri mukomana muduku. Ndinovimba kuti vanga vari kuma around 25 years apo pavakanga vachimacha vainana Dr. Martin Luther King. Vachiri mukomana kudaro vakanga vachitoita address vanhu pamarali makuru ekukurudzira vanhu kuti izvo varwise kuva nekodzero dzokuvhota. Saka ibasa ravakaita upenyu hwavo hose tingangoti, nokuti zvino vazoshaya vane makore anoita iwo 80. Saka tingangoti for the past 55 years dora ngariri basa ravo rokurwisa kuti vanhu vatema muno muAmerica vave nekodzero dzakakwana.
So kuona kwenyu imimi chakanyanyisa kuti va Lewis vave nekushinga kwakadai vashande nesimba kwenguva yakareba kudai, chii chamunofunga kuti chaivasunda kuti vaite zvinhu izvi?
Chikuru ukaona munhu achinge aine chinhu chaanoti ichi ndochondogwisa muupenyu hwangu, ndinoona sokuti chikuru rudo nevanhu vako verudzi rwako ndozvo zvavaifaitira. Saka ndinoona seicho chiri chinhu chikuru chakasimbe chakashina vaJohn Lewis. Kozoita yatingatiyo courage, chivindi, nokuti vaJohn Lewis vakamborohwa nemapurisa vachiita kuratidzira, vakatotsemurwa musoro nemapurisa, asi vakaramba vakashinga vachirwisa kuti izvo vanhu vawane kuzvitongawo kuzere kodzero dzakakwana.
Munguva yavagara vari muHouse of Representatives pane zvimwe zvamunoona zvakaita kuti vave munhu wakasiyana nevamwe mubasa ravakanga vachiita?
Chinhu chikuru even mukushaya kwavaJohn Lewis kwavazoita, takanzwa maRepublicans nemaDemocrats vose vachingobuda vachichema kushaya kwanga kwaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis zvinoratidza izvo kuti mukushanda kwavo kwavanga vachiita vanga vachishanda zvakanaka nevanhu vose nemabato ose. Vangava vanhu vanenge vakasiyana havo mune zvavanenge vachidiliva, asi kuti even zvakadaro vaJohn Lewis vanga vachikwanisa kushanda across the aisle. Saka ndinoona sekuti ndo chimwe chinhu chatakadzidza kubasa ravo ravanga vachiita vari mucongress. Munhu anga achiremekedzwa chaizvo mucongress because of basa ravo nemaitiro avo. Vachinge vanoratidza kuti vanga vari munhu wakanyorovera asina yatingati hasha saka munhu waingoita zvinhu zvake mune zvakanaka muchekerera.
So kufunga kwenyu Dr. Machikano, munofunga kuti chicharangarirwa zvikuru nevanhu pamusoro pava Lewis ndechipi?
Vajohn Lewis munhu anga achikurudzira kuti vanhu vaende kunovhota. Saka izvozvo zvinhu zvichange zvichiramba zvichiyeuchidzwa vanhu kuti zvinhu zvavaifaitira ndiwo marights wayo ekuti vanhu vakwanise kudii kuvhota. Asi manje marights avo azovapo, ivo basa ravo ranga riri rekukurudzira vanhu kuti indai munoshandisa vhoti yacho yamuinayo. Saka ndinoona sekuti ichangoramba zviri zvinhu zvinorangarirwa nevanhu.
Avo vange vari Dr. Roderick Machikano vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Wega unoazia ma system yacho.
Kanonakidza zvikuru kanobva kumushakabvu tongai mwoyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vawandazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane gumi nemumwe chete 1611. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti mamiriro anenge akaita coronavhairasi munyika ndiwa achazivisa musi unonyorwa bunzo kwete hurumende. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tarono Kawande.